gomarara rinonyanya kuwanika kuvanhu vakuru saka kuvadiki rinoitika hongu asi ishoma muno munyika tinoona an average about 200 children against 7,000 adults saka harina zvaro kunyanya kuwanda asi still idambudziko kana tichinge raitika
Vabereki vangazive sei kuti mwana ane gomarara.
Magomarara akasiyana dzidzawo. Kazhinji kashona anotanga sebundu. Kazhinji rinenge risingarwadziki kutanga asi rinoenda richirwadzawo nekukura kwarinenge richiita. Kana kuti dzimwe nguva rinogona kuzoita ronda. Ndokuonekwa kunoitwa gomarara kuvana vadiki.
Magomarara api ari kuwanikwa achinetsa vana munyika pari zvino?
Kunyanya magomarara anoita muuropi, mubrain. Kozoti gomarara rinobata nyama dzinogadzira ropa, maleukemias. Kozoita malymphomas. Kozoita gomarara reziso, gomarara retsu.
Vabereki vachinge vafungidzira kuti mwana abatwa iye nemamwe magomarara amataura vanofanira kuenda kupi?
Kana vatongofungidzira kuti pane gomarara vanoenda nemwana kuchipatara vekuchipatara ndo vanozotsvagiridza vachikonfirma kuti hongu igomarara kana kuti ndezvimwe zvirwere
pari zvino munyika pane nzvimbo here dzakagadzirirwa kuti dziwanikwe idzo dzichibatsira nyanya vana vechidiki
hapana nzvimbo dzakamiririra kutsvagiridza magomarara kuvana vadiki asi kutongoenda kuzvipatara voongororwa nana chiremba kwavanenge vasvikira ikoko kana vabatswa kuti vane magomarara vanozoendeswa kuzvipatara zvikuru zvakafanana neparerinyatal hospital kana kumupilo hospital kuti vanowana rubatsiro rwakakodzerana neurwere hwavo
Totarisa panyaya yekurapwa kwemwana anenge anzi yabatwa negomarara. Mari dzinowanikwa dzichishandiswa nevabereki dzinenge dzakamira sei nekuti vazhinji vanenge vachiti aiwa kunyangwe ndikaendesa mwana wangu akabatwa iye negomarara anozorapwa nei iyo mari iri kunetsa pari zvino.
Ongororo yacho inoda mari yekutanga asi kazhinji kacho muno muZimbabwe vana kana vasati vapfuura makore mashanu vanorapwa pachena saka kuzorapa gomarara kune chirongwa chiripo cheNGO inonzi KidsCan vanobatsira zvakanyanya kuvana vanenge vachida rubatsiro vane magomarara
imi savana chiremba vanoshanda nyanya nemagomarara akasiyana siyana zvii zvamuri kukurudzira vabereki pari zvino nyanya takatarisa pagomarara irori revana vechidiki
tinokurudzira vabereki kuti vabereki ngavange vaine ukama hwakanaka nevana vavo vachiongorora vana vavo vachigeza vana vavo vega kuitira kuti kana pane zvinenge zvangoitika zvavasingaoni mazuva ese ivo vanobva vakurumidza vamhanya kuti vatsvage kuona kuti zvinorevei nekuti kana vachisiya mwana achigezeswa nekudyiswa nemushandi zvinotora nguva kuti vazoona kuti pane zvisina kumira zvakanaka pamwana saka kurudziro ndiyo yekuti vana mai chengetedzisai vana venyu mega kuitira kuti muone sanduku dzese dzinenge dzaitika pamwana zvisati zvaenderera mberi
tomboti mwana auya kuzoongororwa kuti ane gomarara obva abatwa iye kuti ane gomarara zvii zvinozoitika kupfuurira ipapo
zvinozoitika kubva ipapo ndezvekuti ana chiremba vanotsvagiridza kuona kuti gomarara raapa nhanho ipi kana ndichiti nhanho ndiri kureva kuti radzinga zvakadini mumiri richiri paratangira here richiri diki here rakura here kana kuti rapararira saka kana vaziva izvozvo vari panhanho yaro kana kuti yatinoti stage yei vozoronga kuona kuti panhanho iyoyo chii chinofanira kuti chiitirwe mwana chakakodzerana nestage yechirwere chake votsanangurira kuvabereki kuti ndizvozvo saka tinovapa futi nemaoptions ekuti kana vasingadi kuti mwana arapwe nenzira inenge ifanira kurapwa nayo zvingangogona kuitwa ndezvekuti ndezvekuti tozowirirana nevabereki kuti taakuteedza nzira yekuti kana taakuteedza nzira yekuti tobva tavapa futi hwaro hwekuti hwo zvavanotarisira zvakaipa zvinogona kubuda mukurapa ikoko ndezvipi zvachona aya atinoti maside effects saka maside effects anosiyana-siyana zvichienda nekuti urwere hwemwana chii and mishonga kana kuti njira yaanorapwa nayo inenge iri ipi yacho Deni topinda manje muchirongwa chekurapa mwana ende tinenge tichipana feedback nevabereki vachitaura kuti mwana ari kuresponda zvakaita sei, maside effects ari kumukurira zvakaita sei, isusu toedza kuchigiridza mwana nekuramba tichimurapa.
Nano dzamataura idzi dzinenge dzakamira sei?
Mastage ekuwanda kwechirwere mumiri. Kana chichiri chidiki chinogona kunge chiri mustage 1 kana kuti stage 2. Mastage iwayaya anogona kurapika. Kana chaakupinda mustage 3 chinorapika zvacho asi chinenge chaakunetsa maperero acho. Kana chaamustage 4 chinenge chiriya kuti chapararira mumiri wese chinogona kunetsa kutorapa kana chakadaro. Zvimakensa mashomanana anodairira kurapwa kana afika mustage 4.